Vachitaura nhasi muchinoi kukomisheni iri kuongorora kutengeswa kwenzvimbo dzehurumende zvisiri pamutemo vashailo kumugandare vanoti havasi kufara nemari yavari kubhadhara mwedzi wega wega kuna vaobhedhaya musindo asi pasina kuvandudzwa kwenzvimbo dzavakapiwa. Vamugandare vaudza komisheni iyi kuti kunyange vachibhadhara mari inoita madhora makumi masere pamwedzi nzvimbo yavari kugara haina mapombe emvura neanofambisa tsvina izvo vanoti zvinoratidza kuti mari yavo iri kushandiswa zvisiri izvo navamusindo.
Dambudziko ratinaro nderekuti takajoina Agape House Cooperative Trading Destiny of Africa Network tichisubscribe mari dzedu ikoko, but to our surprise paground hapana kana chiri kuitwa, no development, no water, no sewer, no road yakanaka. This mismanagement of funds.
Vamugandare avo vakatanga kubhadhara mari iyi muna 2011 vanoti chave kuvashamisa ndechekuti mushandira pamwe wakapindwa nevanhu vaida nzvimbo dzekugara uyu wave kunzi ndewemunhu mumwe chete vanova vamusindo.
Kubva muna 2011 tichibhadhara mari idzodzo kusvika iko zvinozvo tatoona kuti mari iringodyiwa havasi kudhevelopa. Vauya kwatiri vakuti hatisiri kooperative, yakambani yangu, waidaro ndiwo bhadhara musindo. Akuti iyi ikambani yangu ndoita zvandinoda nayo. Hatichagari pasi sekooperative, vaakuita zvaanoda iwo nesu.
Mumwe mugari amai Chenai kuMwala vanoti zviri nani kuti vabhadhare mari kukanzuru pane kuti varambe vachibhadhara vamusindo avo vavanoti vari kudya mari yavo. Amai kuMwala vanoti vakanyeperwa navamusindo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vachitsigira huronga hwekuwanisa nzvimbo dzekugara uhu.
Takanga tazviudzwa sinzi zvinei chekuita asi tine ZANU-PF vapresident vamugabe vachange vachikubatsirai vakakutsvagirai madhona vachiburikidza navamusindo. Tapiwa maoffer letter ane masend number but ground panga pasina masend acho kuti tiratidzwe kunzi iyi send yako iyi hapana.
Vamusindo vachashavedzwa kuzopa uchapupu kukomisheni iyi asi pavakambopa uchapupu kukomisheni imwe chete kwamutare vakati havasati vadarika nguva yekuvandudza nzvimbo dzekugara dzavakapiwa sezvo vakapiwa makore 10 kuti vaise migwagwa, mvura nemapombe etsvina. Kusafambiswa zvakanaka kwenzvimbo dzekugara kunonzi kuri kuitika kukaroyi uko nhengo dzekubatana cooperatives dzataurira komisheni iyi kuti kanzuro haisi kufambisa zvinhu nemazvo. Mukuru wekubatana cooperatives varodwe shangwa vanoti kugadziriswa kwenzvimbo dzavo dzekugara kuri kutora nguva yakareba asi ivo vachibhadhara mari kubvira muna 2014.
Dambudziko ratingori naro nderekuti kudevelopa masenzi kwedu kwatora nguva yakareba chete, because we are paying for rentals, we are paying for what, but service yedu yacho ishoma, hakuna service.
Vachitaura kukomisheni imwe chete, mukuru mubazi rezvematunhu vaChristopher Shumba vabvuma kuti kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzekugara nebazi iri kwainge kusina kunyatsojeka zvikuru muhofisi yezvekurongwa kwezvinhu kana kuti planning.
From the way I have seen it myself and assessing it, it came in as an approval of a layout plan, not any other paper with that I've seen in terms of my side as a ministry. The Latin submitted a layout plan and the Department of Physical Planning approved that layout plan.
Komisheni iyi iri kutarisa nzvimbo dzehurumende dzose kuti ndivanani vagirepo uye kuti vakagara zviri pamutemo here kana kuti vane magwaro anovapa mvumo yekugarapo here. Zviri kubuda pachena kuti bazi rezvematunhu rakapa vamwe vanhu nzvimbo dzekugara kuti vadzivandudze vozopa vagari pave nemvura nezvimwe zvinodikanwa asi hapana chiri kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakatotengeswa kune vamwe vanhu pasina zvakaitwa izvo zvinonzi huori. Vamwe vakapiwa nzvimbo vasina zvavati vaita kwemakore anodarika mashanu ndimuzvari Tanya Rushesha, mwana wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, avo vakapiwa mahekitare 40 pamwe nenhengo yevechidiki yeZANU-PF vaMike Chimombe avo vakapiwa mahekitare 30. VaChimombe vakaudza komisheni kuti vakabhadhara mari yose yekutenga nzvimbo yavakapiwa inoita madhora ekuAmerica 150,000 uye havasati vasimudzira nzvimbo iyi nekuda kwekuti vakatorerwa zvimwe zvikamu navaBen Swanepoel uye nyaya iyi iri kumatare dzimhosva.
Aiwa, chimudzi zvaenda I'm going to go to the hospital.